Ndino kuchingamidzai nemufaro ini ndini Tanono Kawande ndichiti eino emisoro yenhau dzanhasi chipiri zvita 26/2017. Vanhu vakawanda vanochema nerekuti vakatadza kutamba zvakanaka zororo ravo rekisimisi nepamusana pekushaya mari uye kutadza kutora mari dzavo mumabhanga. Magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti gore ra2017 ranga riine kutyora kwekodzero dzevanhu zvakanyanya uye anotarisira kuti izvi zvichashanduka gore rinouya. Vechidiki vekwagutu vanoti vaneta nenhamo, nekudaro vari kunyoresa kuvhota kuitira kuti vagosarudza vatungamiri vavanoziva kuti vachavagadzirira matambudziko ari munyika. Hurumende yoburitsa urongwa hwayo panyaya yeminda nekurima. Muchirongwa cheThe Connection na 8pm tiri kutarisa zvinoreva zororo rekisimusi kune vechidiki. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001202465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-13860-6080-15580 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6am uye 2pm mazuva ose. Musakangamwezve kutifarira paFacebook peji redu reVOA Shona. Kuridzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu, endai palink iyi facebook.com/voa.shona.